Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera zvita 30/2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda vakatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya mugore ra2017. Vechidiki veZANU PF vanoparura chirongwa chinonzi hashtag EDHasMyVote2018 chekutsvagira vaEmerson Munangagwa rutsigiro musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda vakatyorerwa kodzero zvakanyanya mugore ra2017 uye vanotarisirawo kuti mugore ra2018 hurumende itsva yavaEmerson Munangagwa icharemekedza kodzero dzeveruzhinji. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Rimwe remagweta anorwira kodzero mudunhu reMidlands vaBrian Dube vanoti kusungwa-sungwa kwakaitwa vanhu gore rino nemapurisa nemhosva dzaizoraswa nematare zvinoradza kuti Zimbabwe haisati yoremekedza kodzero. VaDube vatiwo patopera rimwe gore vaitaidza marava vakatsakatika mugore ra2015 vasati vazivikanwa zvakaitika kwavari zvinova zvinosuwisa.
Hapana zvizhinji zvatingagona kuti tingacelebrate kana kupemberera pari zvino. Chikonzero chiri chekuti kodzero dzevanhu hadzisati dzanyatsoremekedzwa zvakanyanya muZimbabwe. Munogona kuti ndingokurangaridzai kuti as we speak izvozvi hatisati taziva kuti taidza mara uripi, and zvichingoreva kuti kodzero dzevanhu hadzisati dzakunyanyoremekedzwa muZimbabwe. So ndingangoti hapana zvizhinji zvingati zvipemberegwe munyika ino. Ivi chero nyaya dzekungosungwa kwevanhu zvisiri pamutemo chero vachizonobuda havo vakumakotsi. But zvinongotiratidza kuti mapurisa nemaCIO emuZimbabwe havanyanyoremekedza kodzero dzevanhu. Saka naizvozvo ndiri kungoti kusvikira tawana a total change, a complete change yegovernance nedemocracy munyika muno, hatina chatingati chekupemberera maringe nekodzero dzevanhu munyika ino yeZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo vaSharon Hofisi vaudzawo Studio 7 kuti kune kodzero zhinji dzakatyorwa muna 2017 uye zvinofanirwa kuongororwa. VaHofisi vati kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekurarama uye nyaya yemutongo werufu kuvanhurume yakaendeswa kumatare mukati megore rino, vanoti dare repamusoro reConstitutional Court rakarasa nyaya iyi isati yaongororwa.
Kune kodzero zhinji dzatiri kuti dzinofanirwa kunge dzichiongororwa dzakaita sedzokusatongerwa rufu. Kapet tapiwa naShechawira nevamwe 13 Zimbabwe yanga isina munhu aidusura musoro. Saka ivo vaiti kungogara vachingori kujere vachiti takamirira kuti isusu tigozogurwa musoro. Apa pasina wacho unogura musoro, zvinhu zvanga zvichiputsa dzimwe kodzero dzavo dzakaita sedzekodzero dzekuti uyewo nechiremerera semunhu yatingati human dignity. Asi tinoona kuti dare guriri rakazonyorawo mutongo waro kubudikidza navamutongi vabhunu richiti iro pane zvizhinji zvavakanga vasina kuita. Saka nokudaro nyaya iyi yakangobva yaraswa pasati patsanangurwa kana kuti dare risati rapinda mukati kuti zveshuwa rotarisa here kuti vanhu voramba vachigurwa musoro here kana kuti vasiri kugurwa musoro.
VaHofisi vawedzerawo vachiti kudzingwa kwaitwa vatengesi vemumigwagwa mukati megore rose mumadhorobha akasiyana-siyana, kubviswa kwevanhu pamapurasa vaigara pamwe nekuputswa kwedzimba dzevanhu pasina mvumo yematare zvinoratidzawo kutyorwa kwekodzero kwakanyanya.
Kodzero dzakaita sedzokuti munhu ava achizvishandira, tinoona vaya vaishanda vari mumakanzu mumadhorobha vainetsana nekanzu. Saka izvozvo zvese izvo zvinhu zvoda kunge zvichiongororwa. Kwozotiwo tine kodzero dzakaita sekuti munhu ange achizvishandira ina Freedom of Occupation Network. Ndodzatiri kutaura kuti idzi dzese idzi pane vanhu vakanga vachitengesa, vamwe vacho nevakanga vachizonzi varohwa. Kwotiwo tine kodzero dzatinonyatso kugara pakati tsvikiti. Tinoona kuti vanhu vaiputsirwawo dzimba vachinetsana zvingava zvemacooperative kana kuti vari kuti havana kurirana nekanzuru kana kuti nevamwe vaimboriwo mumapazi ehurumende.
Hurumende yeZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekunze nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji pasi pehurumende yaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Pasi pehurumende yavaMugabe, vemapato anopikisa nevaive vasingabvumirani nemaitiro eZANU-PF vaityorerwa kodzero dzavo. Asiwo magweta aya atanokurudzira kuti hurumende yavaMnangagwa, iyo yakabetserwa nemauto kupinda pachigaro muna Mbudzi, iremekedze kodzero dzeveruzhinji apo Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba varamba mashoko ari kutaurwa nevamwe vashandi vehurumende yekuti vashandi vehurumende vave pasi pehofisi yemutungamiriri wenyika. Vacharamba vanoti vaifanirwa kutsanangura zvakakwana kubva pakutanga kuti bazi revashandi vehurumende Republic Service Commission ndiro rakaendeswa kuhofisi yemutungamiriri wenyika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vacharamba kuti vatsanangure pane mutsauko wacho.
Takaitika apa hakusiko kuti maCivil Servants akabvikwa kubva kumaministries avo kuiswa pasi pehofisi yapresident necabinet. Aiwa kwete. Chakaitika apa ndechekuti employer wavo yataa kuti Civil Service Commission uri yaimbonzi kudhara Public Service Commission inotungamirwa naDr. Nzuwa ndiyo yakabviswa kubva kuministry yaimbonzi yapublic service labor and social welfare ichibva yaiswa anda yatinoti OPC kana kuti Office of the President Cabinet.
Izvi zvakaitirwei?
Izvi zvakaitirwa ngati nekuda kwemhindu mbiri. Yekutanga ndeyekuti Public Service Commission yataa kuti Civil Service Commission iko zvino izvi ibazi repamusorosoro rakavakwa nekuda kweconstitution, in other words the constitutional body. Hazvaikodzera kuti itwe subjected to mastructures emaministry. Saka yaiswa pabazi ravapurezidendi nekuti chekutanga ndechekuti iwane commission yachona iwane udzamu hwayo noenderana nekuti chii, nekuti iconstitutional body. Chechipiri ndechekuti ndiyo employer wedu tese macivil servants. Saka nekuda kuti employer wedu haagoni kuti ari employer uende unogara kumba kwamainini, which is what a ministry is. Anofa wanga ari kwavahosi chaiko kwatioti kuOPC kwachona kuOffice of the President Cabinet. Chechitatu ndechekuti madecisions anoitwa neOPC nemadecisions aemployer anofa wanga achidondana pasaite yatinoti conflict.
Mandikachikidza nemibvunzo miviri yacharamba. Wokutanga ndiwekuti izvi zvichabatsira sei vashandi, uye wechipiri ndokuti makadino kutaura nevashandi vacho musati maita izvi?
Pamubvunzo wenyu wekutanga ndechekuti tabatanidza hofisi huru yemunyika yapresident nehofisi yevanopinza vanhu mabasa, zvichireva kuti pane kudyidzana kwakabatana chaizvo chaizvo pakati pepfungwa yekupinza munhu basa nekumudiploya kumupa basa rachona iroro. Nekuti mukatarisa basa yapresident nderekuti iite supervise maoperations ese mugovernment. Ndochekutanga. Pamubvunzo wenyu wechipiri, munomboziva kana muchitarisa mudumbiro remutemo wevashandi pane clause irimo inotaura kuti unoenda kunosevenza uri mubazi ranzi naemployer wako doraone rakakodzera. Zvandiri panapa ndiri kutaura sapermanent secretary weinformation.
Right.
Mangwana chaiyo vanogona kufunga kuti ndive minister wemayouth handina handigoni kukwikwidzana nazvo nekuti ndo zvadachi employer izvozvo. Except pane nyaya yatinotaura nezvaiyi, havasi maworkers amuvhwa. Chamuvhiwa ihofisi yevanhu vanodi vanopinza vanhu mabasa, zvekuti hatina zvatinonyaya, hatingati pane zvazvinonyaya kureva kune mushandi. Changobe ndechekuti mushandi paanga achiti PO box nasa house iko ine zvaakuti PO box OPC chete chete ndozvingoripo.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiriri wenyika uye vari munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Hwande weStudio 7. Vechidiki kubva kubato riri kutonga rezanu PF vakaparura chirongwa chinonzi hashtag ED has my vote 2018, icho chakanangana nekutsvagira rutsigiro vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Tete musangano mubazi revechidiki muzanu PF vaGodfrey Tsenengami vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chichangobva mukuparurwa chichaitwa pamadande mutanda akaita seWhatsApp, Twitter, Facebook nemamwe, uye chakanangana nekuona kuti vamunangagwa vaona rutsigiro rwakasimba musarudzo dza 2018. Vatiwo kunyange hazvo vatsigiri vebato ravo vakawanda vakatinyorisa kuvhota, chirongwa ichi chakanangana nevaye vasati vanyorisa kuvhota.
Kuvhota saka urongwa uhu tiri kutora tichienda nawo paurongwa hwemasaisai hunosanganisira Facebook, Twitter, Instagram nepaWhatsapp. Apo patiri kutaura nevechidiki vari muZimbabwe kumatunhu ose enyika kumativi mana ose kuti vabude vaende kunorejista kuvhota, uye kuti vazorejista vamunangagwa, tichange tiine makwikwi mafashion shows, makwikwi etsvarakadenga, makwikwi emitambo yakasiyana-siyana, maroad shows pamwe chete nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Vati bato ravo rine vatsigiri vakawanda chose, uye havabvumirani vechidiki vekune mamwe mapato anopikisa avo vanoti ndivo vakaita kuti vechidiki vakawanda vanyorese kuvhota munyika. Vati bato ravo rine rutsigiro kumaruwa, uye rave kupinda mumadhorobha umo magara musina vakawanda vanofarira kuvhota.
Nengo dzedu dzose dzakaenda kunoregista kuvhota, asi kana vamwe vaine mufungo wekuti ivo ndo vakaburitsa vanhu vakawanda kuenda kunoregista kuvhota, regai tigomira tigozoona kana vachitaura chokwadi, nekuti maresults esarudzo dza 2018 ndo achatiudza kuti akaregista vanhu vakawanda musarudzo idzodzo ndiani.
Vaenderera mberi vachiti nyaya yekuti mapato anopikisa ari kuita zvikwata zvikwata achiumba mubatanidzwa inoratidza pachena kuti anoziva simba rezanu PF pasarudzo.
Isusu hatingashayiswi hope nevanhuwo vanenge vachiita mahumbwa avo. Kana ukaona vana vari kumahumbwe mwachiti ndine baba ndine mai, baba chaiye haungasiye zvaunga uchiita uchiti no baba hwangu hwatorwa, kana kuti mai votosiya poto ichitsva vachiti no mai hwangu hwatorwa, nokuti vana vanenge vachitamba kumahumbwe varegei vaiite ikodzero yavo.
Asi munyori mubazi revechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navatsenengami, uye zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vanyorese kuvhota zvakaita samabereka mwana nemhou nemhuru yayo zvakatambirwa zvakanyanya nevechidiki nekuti vave kuda shanduko.
So nyaya yekuti zvanu PF imbaso wina election ndirasa kunge zviroto zvihombe chose, vanhu ivo vafanira kuti vamuswe zvakare muhope vazive reality yepanyika kuti muno muZimbabwe hamuna mabasa, muno muZimbabwe maita vanyononga svosve nemuromo. So zvakadaro izvozvo zviri clear kuti Tsvangirai 2018 ndiye achange ari president wenyika.
Zvichakadai vatsenengami vati havasi kuzobvumidza kuti vechidiki vaite nyaya dzemirizhonga zvikuru sei pasarudzo. Vati veruzhinji vanofanira kuvapa mukana kwete kuvatonga nezvaiitwa nechikwata chevaimbotungamira vechidiki mubato iri vakudzi Chipanga nevamwe vavo. Vatiwo vechidiki muzanu PF vachakwidza chikumbiro kuvakuru vebato iri kuti vanoda kuti vapiwe zvikamu makumi matatu ezvigaro zvese zveparamende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa cheOur Lives chaanotipa musi wemugovera wega wega.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvezororo rekisimusi. Takanangana nevanhurume kuti zvii zvavanotarisirwawo kunge vachiita nekupa panguva yakaita seino yezororo rekisimusi. Muchirongwa chedu tabata munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano musangano revanhurume revarume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounhenda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vanzounhenda.
Aiwa, mufaro wangu kuve pachirongwa chimhoresa vateereri vose.
Vanzounhenda, zvii zvinotarisirwawo kubva kuvanhurume panguva yakadai kumhuridzawo nevadiwa wavo?
Ndinofunga sevamwe vose, munhurume wose anotarisirwa kuda mhuri yake, kuda adzimai vake, kuda vana, kuda vavakidzani nekuve nezvose zvinodiwa kuti zvinge zviripo kuti vanhu vave nezororo rekrisimusi rakanaka, vachifara murunyararo mumafaro pasina mhirizhonga. I think ndo chimwe chinhu chikuru ichocho chinotarisirwa kuti mufaro unofanira kunge usina chinonzi mhirizhonga pauri.
Kuuyawo nyaya yezvipiwa izvi, magifts aya, zvii zvingatarisirwa kuvanhurume?
Magifts handifungi kuti tingati pane chinhu chaicho chaicho chinofanira kutarisirwa kuti chakati, asi kuti munhu ngaatarisire chipo chinobva pasi pemwoyo wemunhu chandinokwanisa kutenga nemari dzandinenge ndinadzo. Because ndikaita zvinodiwa nevanotarisira, tinopedzisira tapinda mukuba kana mukuponda vanhu kuti tizviwane. Chero ndikawana chinhu chesendi rimwe chete kana chabva kutsi kwemwoyo wangu, ndinofungidzira kuti chakakosha kukunda chinenge chatengwa nemirioni yemadhora, asi ndawana nenzira isina kunaka kana kuti ndaita zvekumanikidzira kuwana. Asi chakakosha kupa zvinobva pasi pemwoyo wako, ndonyakupa norudo nemufaro.
Ko, vanhurumewo zvamunotarisirawo kubva kumadzimai kana kumhuri dzenyu?
Tinongotarisira zvimwe chete zvinotarisirwa nevamwe. Totarisira mufaro, totarisirawo kudiwa. Tinodiwawo kudiwa, mufunge. Kudiwa chaicho zvinobva pasi pemwoyo, tichiremekedzwawo kuitira kuti zvinhu zvese zvifambe zvakadini, zvakanaka. Totamba kisimusi yedu tichipemberera kuzvarwa kwaJesu tiri pamwe chete takaungana. Ende iyoyo nyaya yekuunganidza mhuri inyaya yekuti munhu wese anofara. Ende sababa ukakwanisa kuunganidza mhuri yako mumafaro, unoita baba vane chiremerero.
Munguva yekufara iyoyi tinoonawo dzimwe mhuri vanzounhenda dzichipinda mukurwisana, kupopotedzana nezvimwe zvakadaro. Madzibaba zvikuru ndo anonyanyopomerwa nyaya yekudya mari zvisina mwero dzinenge dzakanangana nezvimwe zvirongwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya uye kuudzawo vamwe vanhurume?
Ndingangoti kupopotedzana kana kupokana kazhinji kacho kunokonzerwa nematambudziko ekushaya. Kana pasina kushaya paine kuwana, hapana anozomboti wadya mari yakawandisa, because inenge isina kupera, inokwanawo vamwe. Asi chandinongokurudzira ndechekuti zvishoma zvatinenge tawana ngatidyei nedzimhuri dzedu, tisazvipfachure. Toita iye yatinoti live within your means. Usararame zvisingaenderani nehomwe yako, ende usadye nevasina kukodzera.
Vasina kukodzera apa ihama dzemurume, ihama dzemukadzi, nyatsojekesai apa.
Hama dzemurume kana dzemukadzi dzakakodzera. Asi kana zvichita kuti ukadya navo zvinoshayisa vako chaivo vari pasi pako vavakazvara nemudiwa wako vanenge vasina kukodzera. Asi kana zvichikwana idya nevose.
Mashoko amungasiyirawo vanhurume kana vanhukadzi vakateerera chirongwa chino tichitarisa kuti mangwana rinenge riri zuva guru rekrisimusi.
Aiwa, ndoda kungoti zvangu ngativei nokupembera kwakafanira nekupembera kwakatikwanira tiri pamwe chete nedzimhuri dzedu. Tisatukane, ngatigutsikanei nezvishoma zviripo, ngatigutsikanei nerudo rwatinopiwa nevadikani vangave vana mai kana vana baba kana vana. Tigutsikane naizvozvo. Mufunge tikagutsikana nezvishoma zvatinazvo hative nekupokana, hative nemhirizhonga mudzimba. Ende naiye Jesu kwaari anotikomborera kuti tiri kupemberera zuva rekuzvarwa kwake tisina kutukana kana kurwa, tine zvishoma zvatinazvo. Iye Mwari pachake nemwanakomana wake vanozoita kuti zvitikwanire sezvavakaita pamuchato weKana. Vakakomborera mvura shoma shoma ikave waini yakazofidha vanhu vakawanda. Mumafaro tinowana zvakawanda kuburikidza nezvishoma zvatinenge tinazvo.
Aiwa, maita basa vanzo, nenda muwe nezororo rekrisimusi rakanaka negoredzva rinogutsa.
Mufaro wangu ndinotenda vakandemiri ndichishuvirawo vanhu vose kuve nezororo rakanaka.
Manga makateerera kune murongi wemisangano musangano revanhurume revarume svinurai vhukane madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti muve nezororo rakanaka.
Vanhu vakawanda vakaungana pachirongwa chekurangarira mhirizhonga dzinoitika mudzimba pasi pechirongwa chakaitirwa paSt Martin's Magaya Primary School kwaMurehwa nguva pfupi yapfuura. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pachirongwa ichi vaFred Ngorima, avo vanoshanda kumahofisi ehurumende kuShamva, vakati vari kuedza zvikuru kubatsira vanasikana vakamanikidzwa kuroorwa vachiri vadiki nekuvaendesa kuzvikoro kuitira vaendere mberi nedzidzo yavo. Vakati sangano reRosaria Memorial Trust rakabatsira chaizvo kubhadharira madzimai echidiki aya kuti vadzokere kuchikoro zvokuti pave nevatanhatu vakatopedza dzidzo kumadziwa Teachers College.
Tikuona kuti kubva kuuya kwaita Rosaria Memorial Trust ichishanda neMinistry of Women Affairs and Youth afamba taane zvinhu zvinobatika. Kuuya kwaitawo Rosaria Memorial Trust tatova nevamadzimai akanga apinda muwanano nguva isati yakwana vanosvika vatanhatu 6 vakwanisa kudzokera kuchikoro. Vakatodzoka vakanyora O-level vakaenda panonzi pamadziwa Teachers College vaamaticha. Saka tinoda kutenda Rosaria kuti yasvika takawana re-entry kudzokera kuchikoro taane madzimai 6 maticha. Isu ndinotenda Rosaria nenyaya yekuti ndiyo imwe yemaorganization anoti tine dambudziko rokuti kana tichipemberera kunyange zuva remwana muduku vana vaduku vacho vanenge vasipo. Asi ndotenda Rosaria kuti inokwanisa kutora mwana iyeye nomudzidzisa aripo. Isu kuShamva taakutoita anonzi izvo kana tichikomemoreta maInternational Women's Day, maGirl Child, ma16 Days of Activism, taakuita anonzi maGirls indaba.
Dunhu reMashonaland Central ndiro rine vanasikana vakawanda kudarika mamwe matunhu mukumbunyikidzwa kwekodzoro dzavo kuburikidza nekuroorwa vachiri vadiki. Mumwe wemadzimai echidiki akamanikidzwa kuroorwa aine makore 14. Muzvare Tinotenda Moyo vakaudza vanhu vakaungana pachirongwa ichi zvakaitika muupenyu hwavo pamwe neshuviro yavo.
Ndine mudzimai ane 26 years, ndakapinda marriage ndine 14 years. Kubudikidza nekuti ndaanditiri nherera waindichengeta ndovakanga vanotsvagira murume. Saka anotsvagira murume kudaro takagara nemurume mu9 years through marriage tichingonetsana. Murume wangu anga ari mukuru, munhu anga ane mwana wake anga akamboita imwe mhuri. Saka tazogara nekufamba kwenguva takagara tiri mukunetsana kusvika ndazoita mwana wechitu. Ndaita mwana wechitu, murume wangu akasvika pakurepa mwana wake akaita sex nemwana wake ndisingazivi kwe6 years. Murume wangu ndobva azosungwa vapewa 20 years pajeri. Saka ikeno ndirongogara ndiri ndeyo. Saka shuviro yangu ndeyekuti dei ndawanawo zvokuti ndiite ndichengeta vana vangu mabasa emaoko.
vachitaura pagungano iri muzvare Natalie Ruze vakati vakabatwa chibharo vaine makore 14 mukomana wacho akatsvagwa asi hana kuwanikwa vanoti vakabatsirwa kuita kosi yekusona neve Rosaria Memorial Trust uye vakakurudzira vechidiki kuti vazvibate
ndakaabuswa ndine 17 years ndakuenda form 4 second term pandavanda ngodropa chikoro ipapo paka report kwa case mukomana wacho akazotsvagwa angatiza akashayikwa saka ndakazobatsirwawo neRosaria Memorial Trust tukita kosi yekusona saka ndongo encourage vangu kuti vazvibate.
Mumwe mudzimai wechidiki Farisai Nyarambi anoti akarodzwa aine makore 16 anoti hanzvadzi dzake dzakamudza kuti hadzidzidzise mwanasikana
arorwa ndine 16 years mushure mekunge amai vangu vashaya hanzvadzi dzangu dzikati hatidzidzise mwana musikana saka ndakazororwa ndine 16 years vandaita mwana wangu ndine 16 years idzodzo saka murume wangu akazoshayika ndaane 27 years saka shure yangu yange iri kuti daindaonawo basa rekuita remaoko kuti ndikwanise kuraramisa mhuri yandinayo.
Sangano reRosaria Memorial Trust rakaumbwa naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda kubudikidza namai vavo Mutsvakabvu Rosaria Marumisa Dizha avo vakasiyiswa chikoro vachiri pasi pezera rekuroorwa vakararama upenyu hwairwadza vari mudzimai wechidiki. Amai Gumbo Nzvanda ndivo AU Goodwill Ambassador for Ending Child Marriages kubudikidza nenyaya dzavari kuita dzokusimudzira madzimai nevanasikana munyaya dzekurodzwa vachiri vadiki. Amai Gumbo Nzvanda vakati vanofara kuti hurumende itsva ine gurukota rinomirira vana vadiki nemadzimai.
Nyaya dzeviolence against women ndedze hurombo huri mumhuri, ndedze kutarisirwa pasi kunoita vanhukadzi, ndedze kushayiswa mukana kwevanasikana. Saka tinenge tichida kukoshesa kuti maresources ave available. Tinoda kukutendai mese mauya isu seRosaria Memorial Trust. Hapana kwatiri kuenda because isu hatisi imwe NGO yangobva vamhene kuti kupi ichizongomhara muno, isusi tiri vana vemuno.
Sekuru vaamai Gumbo Nzvanda vaPascal Deka vakati Mutsvakabvu amai Rosaria Marumisa Dizha ndivo vekutanga uye vekupedzisira kurodzwa nenzira yakaipa iyi.
Hakusisina kurodza mwana ari muiki pakaitwa mhosho, pakaitwa mhosva. It was an error kuti mai vako iwe muzukuru varodzwe vari chiri mudiki.
Ungano iri rakapindwa nemasangano akasiyana siyana anosimudzira kodzero dzemadzimai kusanganisirawo madzimai akabva kuKenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 kwamurewa ndini Kiri Mudzamiri.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda vakatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya mugore ra2017. Vechidiki veZanu PF vanoparura chirongwa chinonzi #EDHasMyVote2018 chekutsvagira vaEmerson Munangagwa rutsigiro musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, toviimba kuti muchange munesu zvakare mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuwebsite yedu www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini Ivans Zininga, ndiri muWashington DC. Muva negore dzvarakanaka.